udzvanyiriri wezanu PF hunoshamisa hwaitwa naspika hwokudzinga nhengo dzemupalamendi. Hazvitinyanyi kutishamisa nokuti vanhu vazhinji muno muZimbabwe vari kudzingwa mabasa nekutodzingwa munyika macho nevanhu vezanu PF vasingadi kuti vanhu vagarike zvakanaka. Spika varesha mutemo, varesha mafacts, but kudzingwa is something chatiri kushare neruzhinji rweZimbabwe tichidzingwa nehurumende yeudzvanyiriri yezanu PF. Saka tichakwikwidza kumatare, tichakwikwidza nekwese kwatinogona nako kuti tirivese decision yaitwa naspika yeudzvanyiriri yakaipa zvikuru kwazvo.
Asi mutemo unoti kana wabuda mubato rawakasarudzwa uri mo unobva watotorera chigaro cheparliament, munoti chii nenyaya iyo?
Hakuna mutemo unotaura izvozvo. Mutemo unotaura iwo kuti kana munhu akachinja pati, hapana munhu achinja pati. Isusu takataura isusu kuti tichange tichida kubatana nevamwe kuti tibvise hurumende yeudzvanyiriri yava Mugabe, tichange tichida kuti tishande pamwe chete nekoyoshi nevekupi nekupi kwakadaro. Zvakafanana nemunhu anoti mangwana ndichada kuroora, obva atonzi saka chibva pano pamusha nekuti mangwana wati unoda kuroora, kana kuti takutokudivhosa nekuti wati mangwana uchada kuroora. Manje manje vamwe ivava vari kutidzinga mangwana nemi vemapepanhau muchange mava kutibvunza kuti nai varume dai mashanda pamwepo, nai varume dai mabetsere na kudzinga hurumende yeudzvanyiriri yezanu PF. Zvino tinoshanda sei nevanhu vakaita sevava vari panguva inei vanofara kunge vachishanda nezanu PF asi mangwana vanenge vochema-chema kuti ngatishande pamwepo? Hazvina musoro, hazvina maturo, zvinhu zvisingameki sense.